Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu kubvumbi 28, 2023. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sangano rinoferefeta uori pasi rose recentry rinoburitsa humwe uori hunonzi huri kuitwa mukucherwa kwekromu kana kuti kromu munyika. Mutungamiri webato rinopikisa retransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume vanotongerwa kugara mujeri kwemakore mana kana kuti kwemwedzi makumi mana nemisere pamhosva yavakabatwa nayo nezuro yekuti vakapesvedzera mhirizhonga muna 2020. Mutungamiri weEswatini Mambo Muswati vetatu vanovhura zviri pamutemo Zimbabwe International Trade Fair. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vakawanda munyika vanoti havasi kufara nezvaburitswa mugwaro nhau reThe Century pamusoro peuori hunobata mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nemutevedzeri wavo vaConstantino Chiwenga. Gwaro nhau iri rinonzi Spin Cash Machine uye rinoratidza kuti mumwe muzvinabhizimusi wekusouth Africa vaZunaid Moti vari mudande mutande reuori hunobata mari inosvika zana nemakumi maviri emamiriyoni emadhora ekuAmerica. Uori uhwu hunonzi hwakaitika panguva iyo mauto akapindira mune zvematongerwo enyika muna mbudzi 2017, izvo zvakaona vaive mutungamiri wenyika panguva iyi vaRobert Mugabe vachimanikidzwa kusiya basa. Mushure mekuwana bhizinesi munyaya dzesimbi yekrome vaMoti vanonzi vakabhadhara mari inosvika mamiriyoni matatu emadhora ekuAmerica kumapurazi anonzi ane chekuita navamunangagwa navachiwenga. Vamwe vanobatwa mudande mutande reuori iri ndava George Chiweshe, ava newemutongi wedare repamusoro, pamwe navakuda kwashita Gwirei muzvinabhizimusi anonzi ane ukama navamunangagwa. Kambani yeMoti Group yakatenga upfumi hunosvika zvikamu makumi manomwe kubva muzana mukambani yeAfrican Chrome Fields. Kambani iyi inonzi yakapiwa basa rekudyidzana neZimbabwe Defence Industries apo vamunangagwa vaive mutevedzeri wemutungamiri wenyika muna 2015. Zimbabwe Defence Industries inonzi yakapa basa kumwanakomana wavamunangagwa kuti ave chipangamazano chayo achibhadharwa mari yakawandisa, mari iyi ichibva kuMoti Group. Gwaro iri rinodomawo vaLishwani Chipango avanonzi vaive maneja mumakambani avachiwenga. VaMoti vanonzi vakabhadhara mari inosvika mamiriyoni maviri kukambani yaiva pasi pavaChipango. Mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vati magwaro ari kubuda aya ari kuratidza pachena zviri kuitwa nevakuru muhurumende. Vanoongorora zveupfumi vakazvimirira vamasimba kuchera vati zvaburitswa negwaro iri zvinosuwisa. Nyanzvi inoshanda nesangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaProsper Chitambara vatiwo zvakakosha kuti Zimbabwe ive nemasangano akasimba mukurwisa uori. Mutauriri weZimbabwe Anti-Corruption Commission amai Tandiwe Mulobane vati havasati vawana gwaro raburiswa neThe Century iri. Mumwe wevatevedzeri vevatauriri veCitizens Coalition for Change vaFelix Mafa vati zvabuda mugwaro iri hazvivashamisi, vachiti vanogara kutaura kuti upfumi hwenyika hwagwadamiswa pasi nevari kutonga. Studio 7 yakundikana kunzwa kubva kuhurumende sezvo tatadza kubata gurukota runwana zvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa pamwe nemunyori mubaziri Vanik Mangwana. Asi vachitaura mushure mekubuda kwetsvakurudzo yakaitwa neAl Jazeera, amai Mutsvangwa vakati hurumende ichaongorora nyaya iyi pamwe nekuona kuti vese vanobatwa nemhosva vanotongwa. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvezvicherwa vaWinston Chitando kana wokunzwa kubva kubato reZANU-PF. Asi bepanhau reHerald rinoti kambani yeMoti Group yaramba nyaya yeuori iyi. Nyaya iyi maipiwa nemutori wedu wenhau Rutendo Mawere. Dare ramajistrate ratongera mutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngaruvhume kuti vagare mujeri kwemakore mana kana kuti kwemwedzi makumi mana nemisere mushure mekubatwa kwavakaita nezuro vaine mhosva yekukurudzira veruzhinji kuti varatidzire zvine mhirizhonga mukati muna chikunguru 2020. Mutoro wedu wenhau Frank Chikore anotipa nyaya iyi.
Mutongi wedare, amai Feresu Chakanyuka, vazoti vaNgaruvhume vagare mujeri kwemwedzi makumi matatu nemitanhatu, 36, mushure mekusendeka parutivi mwedzi gumi nemiviri, vachiti kuvabhadharisa faindi, kunoita kuti mhosva yavakapara iite seyemhanga-manga. Mutongo uyu unotevera kurambwa kwaitwa nedare chikumbiro chavaNgaruvhume chekuti vakure kudare repamusoro-soro reConstitutional Court, vachiti chikamu chemutemo wakashandiswa pakuvabata nemhosva chinotyora kodzero dzavo. Dare rarambawo chikumbiro chekuti mutongo umbomira kupihwa, ivo vachienda kudare repamusoro vachipikisa mutongo wekuvarambidza kukwidza nyaya yavo kuConstitutional Court. Gweta ravo muzvinafundo Love More Maduku vatenda kuti izvi ndizvo zvaitika mudare.
Saka vamupa makore matatu ndiwo vachaseva mujeri, bati ikoko kumba makore matatu ipapa apa kujeri kwacho kunozobviswa 1 year, saka tingati makore 2 havanozogara mujeri, kuri kuti zvaenda zvakadaro. Asi dare ranga ratoisa 4 years, makore mana ndobva rabvisa 1 year, osara 3.
Vamadhuku vati vachakwidza nyaya iyi kudare repamusoro.
Sister Tonzi navaNgaruvhume tichaenda kudare rehigh court kunoita inonzi appeal, tichasvita nechipiri izvozvo panenge pavhura dare rehigh court. Taita apili iyoyo, chakumbira zvedare rehigh court kuti ribabuditse kuti takamirira apili, vange vari on bail pending appeal.
Mushure mekuturwa kwemutongo uyu, vaNgaruvhume vakurudzira veruzhinji kuti vasadzokere shure nekurwira shanduko munyika zvisinei nemutongo wavapiwa.
Izvo zvinorwadza, but zvino ndozvatinotarisira kuti dare rinodaro, nokuti dare tinozviziva kuti dare rinoshanda pamwe chete neregime. Saka izvi tinozvitarisira kuti ndozvavanoita, but hazvizotidzosa kumashure kuti tiite zvatinofanirwa kuita. Not at all, hazvifanirwi kudaro. Tinofanira kupfuurire mberi tichimirire chokwadi munyika yedu yeZimbabwe.
vaNgaruvhume ndivo vave munhu wekutanga munyika kutongerwa kugara mujeri nemhosva yekukurudzira veruzhinji kuratidzira zvine mhirizhonga mukati. vaNgaruvhume vanonzi vakakurudzira mhirizhonga pavakanyora padande mutande ravo reTwitter vachikurudzira kuti veruzhinji vapinde mumigwagwa musi wachikunguru 31 2020, vachitsutsumwa nekusamira zvakanaka kwezvinhu munyika. Kuratidzira uku hakuna kuzoenderera mberi mushure mekuzosungwa kwakaitwa ivo vaNgaruvhume nevamwe vanosanganisira mutori wenhau Hopo Chingono nemumiriri weZengeza West Mparamende vaJob Scala. Asi pakutongwa kwemhosva iyi, vaNgaruvhume vairamba mhosva vachiti havasiri vomuridzi wedande mutande iri. Mune imwewo nyaya yanga iri mumatare, dare rapfuudzira mberi kusvika musi wachivabvu 3 kutura mutongo waro panyaya iri kupomerwa vaScala yekunzi vakavhiringidza mafambisirwo enyaya yematare zvichitevera kupambwa nekuzopondwa kwakaitwa nhengo yebato ravo reTriple C muzvare Blessing Ali nevanofungidzirwa kuti inhengo yeZANU-PF vapayazi Jamba Mukandi. Vamukandi vakatobvuma kare mhosva iyi mumatare. vaScala vari kupomerwawo zvakare mhosva yekukurudzira veruzhinji kuti vaite zvemhirizhonga pamusoro penyaya iyi. Vari kupomerwawo imwe mhosva yekukurudzira veruzhinji kuti varatidzire zvine mhirizhonga mukati pakuratidzira kwakashevedzerwa nesangano reJuly 31st Movement rinotungamirirwa navaNgaruvhume. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Mambo Muswati vechitatu venyika yeEswatini vanoti zvakakosha kuti nyika dzemuAfrica dzisimudzire kudyidzana kwadzo mune zveupfumi kuitira kuti dzipedze urombo hweveruzhinji. Mambo Muswati vechitatu nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa pamwe nemutevedzeri wavo vaConstantino Chiwenga vashanyirawo mastand akasiyana-siyana kusanganisira yeAmerica apo vaonawo zviri kuratidzwa kuzeta ITF. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Vaete unwa pakati ngave zindavo munyamu yesabeka ungave zorotu mandava umakatakata kasopusa vaete unwa pakati.
Mumashoko avo vachivhura gungano reZimbabwe International Trade Fair gore rino zviri pamutemo muvulawayo nhasi, Mambo Muswati vetatu vati vafara zvikuru kuve pagungano iri iro vati rinoratidza kuti riri kuramba richikura. Vati Zimbabwe ndeimwe yenyika dzemuAfrica dzinoratidza kusimba kwadzo zvisine nematambudziko akasiyana-siyana adzinosangana nadzo.
Zimbabwe has been through turbulent times and yet continues to strive economically and peacefully. This is a great demonstration to the world that Africa can find and implement her own solutions to issues and cases that are uniquely African.
Mambo Muswati vati gungano rakaita seZITF harina kukoshera Zimbabwe chete asi rakakosherawo nyika dzeSADC sezvo richibatsira kuvandudza kujidzana mune zveupfumi pakati penyika idzi. Vakatiwo kubudirira kana kusabudirira kwenyika imwe chete kunogona kubatawo dzimwe nyika zvikuridzo dziri pedyo nayo kana kuti dziri mudunhu rimwe chete. Mambo Muswati vati pane kudyidzana mune zveupfumi pakati peZimbabwe neEswatini asi vati kudyidzana uku kunofanirwa kukwira. Vakatiwo nyika dzose dzemuAfrica dzinofanirwa kutora mukana wekuvepo kwechibvumirano cheAfrican Continental Free Trade Agreement kuti dzisimudzire kudyidzana kwadzo senzira yekuvandudza upfumi hwadzo pamwe nekupedza urombo hweveruzhinji vemunyika idzi.
We must make a conscious intent to do business with each other as African countries. This will go a long way in creating jobs for our economies and eradicate poverty from Africa.
Mudzidzisi wezvidzidzo zvebudiriro zvepamusoro vari muongorori wezveupfumi akazvimirira vaFelix Chari vatsinhira kuti zvakakosha kuti nyika dzemuAfrica dzisimudzire kudyidzana kwadzo dzisangotarisa chete kudyidzana nedzekunze. Kurikotarira zvemaindastiri nekutengeserana, Dr. Sekai Nzenza avo vanga varipo pachiitiko ichi vanoti musika weZITF wakakosha zvikuru sezvo uchipa mukana kumakambani munyika wekuti azvishambadze. Kushanya kwaMambo Muswati munyika kwakakonzera mutauro vamwe vanorwira kodzero dzevanhu vachiti vane nhoroondo yakaipa munyaya dzekuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu munyika mavo. Mambo Muswati vechitatu vaperekedzwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa, mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga pamwe nemakurukota ehurumende akasiyana-siyana anosanganisira gurukota rezvemaindastiri nekutengeserana Dr. Nzenza negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo. Ndini Kudzanai Musengi.
Zvizvarwa zveZimbabwe zviri kutiza hondo kuSudan zviri kutarisirwa kusvika munyika nhasi manheru zvichibva kuSaudi Arabia, uko zvakanga zvaiswa zvichibviswa muSudan. Mutauriri mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaLevit Mugejo vakaudza Studio 7 nezuro kuti zvizvarwa zveZimbabwe 40 nezvinomwe kana kuti 47 zvakatengerwa matikiti endege kubva kuSaudi Arabia zvichitarisirwa kunge zvichisvika munyika nhasi. Hondo yemudhani iyi inonzi yauraya vanhu vanoda kusvika 500 uye vakawanda vakuvara. Mauto ari kutungamira nyika iyi ari kurwisana zvakasimba nechimwe chikwata chakapandukira cheRapid Support Forces. Vose vari kurwisana ava vari kuramba kutambira kurudziro yekuti vambokanda zvombo pasi.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yava Biden yeAmerica yakazivisa nezuro China nezvezvirango zvitsva zvakatemerwa masangano evasori anotire Russian Federal Security Service rekuRussia pamwe nerekuIran reIran Islamic Revolutionary Guard Corps nekuve nechekuita kwemapoka aya mukusungwa nekuchengetedzwa kwezvizvarwa zveAmerica kunze kweAmerica. Russia yakanda zvombo zverudzi rwecruise missile zvinodarika makumi maviri zvichipinda muUkraine nhasi mambakwedza, kusanganisira guta guru reKiev, izvo zvainzi zvauraya vanhu mudzimba dzavo apo vanga vakarara. Vanhu vangangoita makumi maviri nevaviri kana kuti 22 vaurayiwa mukurwiswa nemuchadenga kukuru kwaitika mumwedzi ingada kusvika miviri. Vamwe varimi vegorosi munyika vanoti vachatadza kurima sezvavanotarisirwa nekuda kwegoho shoma ravakaita mwaka wapera nekuda kwekushayiwa kwemagetsi ayo anovayamura pamadiridziro. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Varimi vakawanda vakataura neStudio 7 munyika vanoti vari kutadza kudzokera mumunda nekuda kwemari shoma yavakawana iyo isingakwane kuti vaite zvose zvavaitarisira kuita. Varimi ava vanoti vane zvikwereti kumabhanga zvavakatadza kupedza kubhadhara nekuda kwemari shoma yavakawana iyi. Mumwe akakohwa zvishoma nekuda kwekushayikwa kwemagetsi gore rapera ndiva Knowledge Mafara avanorima kudoma mudunhu diki remhangura kumashona Land West.
Nokuti tingaura manichirima because right now if I go back to the bank will save the last year kune chikwereti. Saka hatichazi kupangufambiswa sei.
Vamafara vanoti kugadzirisa dambudziko remagetsi gore rino pasina kugadzirisa dambudziko rakasangana nevarimi gore rapera kuitira kuti varimi vakwanise kudzokera mumunda hakuyamure.
So right now I need to come back mumunda, right? But already ndine chikwereti. I don't know what on that case. We are fixing the problem. Yes, zvakaitika last year, but already a farmer anenge akanyora before.
Izvi zvinotsinirwa nemumwe murimi wegorosi wekumazoe kumachonaland central vaConrad Mizha.
Pakabagoibva witi ndopakabva paoma ndopakabva pashayikwa magetsi. Saka mayuza takawana hatisi kukwanisa kubhadhara chikwereti cheCPZ. Hatisi kukwanisa zvekubhadhara chikwereti chemagetsi acho.
Vanoti zvikwereti izvi zviri kuramba zvichikwira nekuda kwenguva yakareba yavari kutora vasati vapedza kuzvibhadhara.
Uyezve vari kuchaja zvemari mainterest rates kuCPZ, vari kuchaja futi mapenalty rates pamusoro pake. Saka tione kuti topinda sei muiti.
Munyori mukuru mubazi rezvekurima vaJohn Basera vanoti vakataura nevekambani yemagetsi yeZesa ikavavimbisa kuti varimi vachawaniswa magetsi anodiwa anoita 120 megawatts nguva dzose nyika yose munzvimbo dzinorimwa gorosi kana kuti wheat clusters. Asi hurumende yakazivisa kuti gorosi riri kutengeswa iye zvino richatengwa nemutengo madhora ekuAmerica mazana mashanu nemakumi manomwe nemaviri kana kuti US$572 per tani. Mari iyi madhora mazana matatu anonzi achabhadharwa ari mumadhora ekuAmerica kuchiti inenge yasara yobhadharwa iri mumadhora emunyika achiripwa nemutengo wedhora rekuAmerica uri pamusika kumabhanga zuvaro. Asi varimi vanoti mari iyi ishoma zvikuru. Mumwe murimi wekuBeatrice vashingirai makanya vanoti hurumende inofanirwa kubhadhara zvikamu makumi masere kubva muzana kana kuti 80% iri mumadhora ekuAmerica. Vakafanobata chigaro chemunyori anoona nezvekurima mubato rinopikisa reCitizen Coalition for Change kana kuti TCCC vaNorman Macam vanoti vari munyika yose vari kuderedza nzvimbo dzavari kurima gorosi nekuda kwekusawana magetsi pavanenge vachada.
The next problem tinayo kana ukatenga generator kuti ifambise maget ifambise center pivot kana irrigation yenyu, diesel iri kudhura.
Mutungamiri werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union of Zimbabwe, amai maiwe PGT, vanoti varimi vakawanda havasi kufara nezvikamu zvemari zvichabhadharwa ari madhora ekuAmerica, vachiti murimi anobhadhara nekutenga zvikwanisiro nemadhora ekuAmerica.
Nyaya yekubhadhara kwa kwemari mumakarenzi zvimaviri zvinova zvakataurwa zvekare pamutengo wakataurwa wemwaka uno panoda kuongororwa zvekare nokuti vanopa zvikwereti vanorima minda vachihaisa equipment vanoda mari yavo iri maUS dollar.
Dr. Ambasera vanotiwo hurumende yakapa mabhanga anoti CBZ neAFC zvikwanisiro zvekurimisa gorosi zvakaita sematractor izvo varimi vanokwanisa kuwaniswa vachibhadhara mari. Vambasera vanoti varimi vanokwanisa kurimirwa nechikwereti vachizobhadhara kana batirwa mari nebhanga kana vave kubhadharwa vatengesa gorosi ravo. Hurumende yakazivisawo kuti murimi achatengerwa gorosi rake nebhanga rinenge ramupa mari yekurimisa kwete neGrain Marketing Board kana kuti GMB sezvagara zvichiitwa. Bazi rezvekurima riri kutarisira kuti varimi vacharima mahectare zviuru makumi masere nezvishanu kana kuti 85,000 hectares. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nonorai Jena.
Munhau dzemitambo, vateveri vemutambo wenhabvu vatarisana nemachikichori emitambo kusanganisira mutambo mukuru weHarare Derby pakati peCapes United neDynamos panguva iyo vamwe vanoita zvemitambo vari kuchema-chema nemari shoma dzinobhadharwa vatambi. Michael Kariati anotiudza kuti zvakamira sei.
Nzira dzese dzichange dzakananga kunhandare National Sports Stadium muHarare nemusi wesvondo kumutambo mukuru weHarare Derby pakati pevavakidzani vemakepekepe nevedhimbare. MuZimbabwe hamuna mumwe mutambo kunze kweweDynamos neHighlanders unosvika paHarare Derby zvekuti nhandare iri kutarisirwa kuunganidza vanhu vasingaverengeke. Vaongorori vemutambo wenhabvu vanoti Dynamos haimire mumutambo uyu vatarisa matambiro ari kuita zvikwata zviviri izvi, asi aimbotambira Capes United. Frank Nyamukuta anoti Harare Derby inokwanisa kungoenda kwese kwese.
Derby haina basa kuti muri mufomu. Even mune fomu yenyuyo munogona kuuya mukaosangana nezvimwe zvekuti munoshaya kuti kuvanhu avamuka kubva vamuka rini. Vanomuka chipepenenge chechinonzi chipepenenge chiye. So yeah, so Derby haise kuti hanzi timu iri mufomu. Munogona kurohwa muri mufomu imomo.
Munyori wezvemitambo wenhabvu Admire Muyemeke anotiwo mitambo yeHarare Derby inonetsa kuona anokunda nemaomero ainogara yakaita.
Yeah, mutambo weDerby unonetsa. So yeah, I just feel kuti timu inonge iri mufomu zuva iroro inogona kunge ichikwanisa kunge ichiwina.
Mutambo uyu waifanira kutambirwa muRufaro Stadium, asi izvi hachakwanisika. Meya weguta reHarare vaJacob Mafume vachiti nhandare iyi haisati yapera kugadziriswa.
Tine tarisiro yokuti end of this month April, beginning of May tinenge takukwanisa kuti bhora richitambwa munhandare yeRufaro.
Asi mongorori wemutambo wenhabvu vaDevi Musunda vanoti hapana musiyano uripo pakati peCapes United neDynamos zvekuti mutambo uyu unoita mangange.
Oh, munoona chi yaripo ndeyekuti vanhu vavanhu vamwe chete, hapana chinobuda apa, it's a draw game, hapana chiri kubuda.
Mutambo weHarare Derby newengezi Platinum Stars haisiriwo yega mitambo iriko svondo rino. Chikwata chine mukombe uyu FC Platinum ichange iri munzira yakananga Harare kuzosangana neHerentals asi nemuvhuro. Nesondo Islanders iruda mapoints ese matatu apo iri pamusha mu Baba Field Stadium ne Wange. Mibwe mitambo iriko yakamira seizvi. Mugovera Blauwe Chips versus Yada. Manika Diamonds versus Black Rhinos. Nesondo Triangle versus Chicken Inn. Cranbourne versus Shesham. Islanders versus Wange. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu chemagitare chasvondo rino tine hurukuru nemuimbi achiri kusimukira wemusambo weZim Dancehall Stanley Makoromoke anozivikanwa neremagitare rekuti Ricky Star. Ngatinzwei hurukuru yaaita naivanzi sininga weStudio 7.
Minister of Dance Biro ya unda toka ufuti Ndiri kuchema kwa muri baba Ndiri kuchema kubira paya
Majitari mwakanda kutungu na mchi
Mairove la muri kuba
Apanda randawa mchi
Chaka kutuma ye kutumupinde majitari chi
Zaka mchuma uchimibike majitari Ine kini ando Ndaya kapura mchi Sarwa zemi mchi Kize mishkoro na ita zemi mchi Mwuzi tira u mchi Iwani Zaka mivani Ndaya itanda na awa ita zemi mchi Mbasa kambe zaka
Amane Shamari vabereki vaitwo kudii mukomana paakatanga kukakata waya
kamunoda
kuti mubude nako mudariro tumbokati chwa sehoza Friday kudai ndekapi
kanonzi ichinde wasvika kana kasvika na Galaxy Man
Key amurekesta
oera madze
zvakawanda bebe zvanitadzira kuburegerera zvaifanira asinatsi hapasi zina aninga kupa mumwe mukana
shuwa here kudana nemukomana webasa vandiratidza ini handina basa
manga muchinzwa kambo kanonzi kana uchinge wasvika muchinzwawo zvakare hurukuro yaitwa naivanzi sininga na Stanley Makoromoke anozivikanwa neremagitare rekuti Ricky Star ari kukwekwe. Musakanganwa chirongwa chedu chelive talk na 8 PM manera anhasi apo tiri kutarisa nezveuori hunonzi huri kuitwa mukucherwa kwekromu munyika waburitswa nesangano rinoferefeta uori pasi rose Red Century. Tichatarisawo zvakare kuvhurwa zviri pamutemo kwezitf pamwe chetewo nenyaya dzanga dziri kumatare. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Sangano Red Century rinoburitsa humwe uori hunonzi huri kuitwa mukucherwa kwekromu munyika. Pasina kana mwedzi Al Jazeera yaburitsa zvakare huori unoitwa mugoridhe. Mutungamiri webato reTransform Zimbabwe vaJacob Ngaruvhume vanotongerwa kugara mujeri kwemakore mana pamhosva yavakabatwa nayo nezuro. Ine ndini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndekusiya mina ntungamiri Nkomo.
Soku isikati senda baku VOA ndebele.